Very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Friday, May the 12th, 2023. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. And tonight on Live Talk, we're discussing about the preparedness of the country's main political parties for the general elections that are expected to be held later this year. President Emmerson Mnangagwa is expected to announce the date anytime. ZANU-PF is saying it has concluded its candidate selection process for the forthcoming general elections. The Citizens Coalition for Change conducted its selection process but has not concluded it yet. And the MDCT announced yesterday that it has started its own candidate selection process. Nasi tiri kutarisa nezve gadziriro dziri kuitwa nemapato ezvematongerwo enyika akamirira kudomwa kwezuva richaitwa sarudzo gore rino. Bato reZANU-PF rinoti rakapeta urongwa hwaro hwekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo. Bato reCCC rakatanga urongwa hwaro asi harisati rapedza. Ukuwo bato reMDCT rakazivisa nezuro kuti rave kutotanga urongwa hwekutsvaga vanhu vachamirira bato iri. But before we delve into our main topic of today, let's take a look at what is happening in the United States, which is bracing for a surge of immigrants attempting to cross its southern border following Thursday's expiration of Title 42. A pandemic-related policy that allowed the U.S. to expel migrants more than 2.8 million times, according to oversight groups. The White House, which is being blamed for chaotic scenes at the border, is defending itself against criticism and saying Congress needs to act. VOA's Anita Powell reports from Washington.
The White House worked to address concerns that scenes like these could become the norm at the southern border with the lifting of Title 42. President Joe Biden's top immigration official on Wednesday announced a new rule under which migrants who cross between ports of entry will quickly be removed and ineligible for asylum, except in some cases. Those who make an appointment through the CBP1 app will still be able to seek asylum protection.
If anyone arrives at our southern border after midnight tonight, they will be presumed ineligible for asylum and subject to steeper consequences for unlawful entry, including a minimum 5-year ban on reentry and potential criminal prosecution.
Biden says Congress needs to do more.
I asked the Congress for a lot more money for the Border Patrol. They didn't do it. They made it harder.
Biden's opponents say he's not doing enough to keep Americans safe.
Biden border policies jeopardize national security and endanger all American families everywhere of a terrorist attack by illegal aliens.
But immigration advocates say Biden's system is too tough.
This rule will only jeopardize the lives of people seeking safety and create even more chaos and suffering at our southern border. And as the administration well knows, it's also blatantly illegal. Essentially, the new rule combines and repackages two Trump-era asylum bans that President Biden himself denounced on the campaign trail, and both of which were struck down as unlawful in federal court.
The administration disagrees.
This president has led the unprecedented expansion of lawful pathways. We stand markedly different than the prior administration.
As the debate rages in Washington, there is no sign the country's divided Congress will agree on new policies to address the number of migrants clamoring for a new life here in America. Anita Powell, VOA News, Washington.
And women with disabilities in the country say they are facing a lot of challenges that include accessibility, discrimination, and violations of their rights. This was said at a conference that was held in Harare. They say because of their disabilities, many political parties do not consider them for decision-making political positions. This was highlighted at a meeting organized by Deaf Women that concluded in Harare today. Speaking at the meeting, Tarisai Mashanga, who traveled from Bindura to the meeting, told Studio 7's Rutendo Mawere that women living with disabilities are often looked down upon.
Vanhu disability havamboshandiswa zvekuti kuti tipindomo nezvingava zvekusakurudzi zvekuti tikwanise kukambire nawo kana kuti tipindewo tichida kuchoro zvigaro havatombotitarisa vanenge vachingotitarisa pasi zvekuti tinopesera tatsa toda kupindawo mazviri.
Ndapi mamwe matambudziko amurikusangana nawo?
Maroads akashata zvekuti kana tichitofamba sisina hangu ndinoushya maroads acho anonaka zvekuti ushya inopesera yachofa uyewo mashops makavakwa zvekuti handikwanisi kutopinda kana chida kuzvitenge unoenda kutotuma munhu saka zvinhu zvakangoomawo hazvo pano ndi zvitengere ndega chipindawo muchikeni ndichipindawo ndigarawo imomo ndakuchoita zvekutumira munhu panze kondodyira pai ipo pakavako zvekuti handikwanisi kupindawo.
That was Tarisai Mashanga speaking to Studio 7's Rutendo Mawere. Studio 7 also spoke to Faith Mpofu, who says she was discouraged from continuing due to her disability. Let's hear what she had to say.
You will not participate because I won't even have a voter. You see? So because of that, I feel like maybe I don't deserve, because the reason why I got to participate and get me up to because I won. So I don't know what to. I was demotivated because they are not looking at the ability that I see in me.
That there was Faith Mpofu speaking to Rutendo Mawere. Another participant at the meeting also shares her views.
Pakuti nyangwe wakada kunzi vaparticipate kuti vaitewo macommunity leaders kana kuti vaitewo macouncillor vaitewo maMP vanhu vanowanzovashora neurema hwavo kuti iwo wakaremara haukwanisi kuchitungamirira nekuti hauna zvaunogona vanhu vagara vanongoita pfungwa yekuti vanhu vanorarama neurema hapana zvavanokwanisa hapana zvavanogona chinova chisiri chokwadi nokuti munhu wese anokwanisa kutungamirira chero angopiwa mukana wekuti atungamiriri. Chimwe chinhu futi chinonetsa inyaya yeviolence nguva yesarudzo mhirizhonga inoti nyanyei saka zvinenge zvakaomera vanhu vanorarama neurema kuti vazokwanisa kuchiwanikwa munzvimbo dzakadaro nditi vanodawo kuti vachengetedze vaparticipate munzvimbo dzavanenge vakachengetedza.
Mukuru wesangano reDeaf Women included Amai Agnes Chindimba vati kodzero dzemadzimai aya dziri kutyorwa sezvo ari kutarisirwa pasi munyaya dzezvematongerwo enyika nekuda kwekuti vane hurema.
I want to think people with disabilities are scared of violence. You know, if people assume that maybe we belong to so and so, but it can put you at risk if all of them so much that I will stay away from participating in election or politics.
Madzimai anorarama neurema haawanzonge achiwanikwa pakuita zvinhu zvine chekuita nesarudzo nekuti kazhinji kacho vanosiyiwa kunze vachinzi semuenzaniso wavapa vapa muenzaniso ekuti pane mumwe mudzimai wavakaenda kunoona kusita vanhu ane makore iwo 45 anga asati ambopinda musarudzo kana kuvhota nekuti vanhu vakamudzwa kuti iwe hauoni saka unovhotera ani usingakwanisi kuona. Saka zvinhu zvakadaro ndozvinhu zvinoita kuti madzimai asade ku madzimai anorarama neurema asade kuvhota nekuti vanenge vachidhiskarikwa ende vanenge vachishaiswa mukana nekuti vanhu vanotarisira vanhu vanorarama neurema pasi. Saka kushaya zivo kazhinji kuita vanhu vanorarama neurema kazhinji atori madzimai.
Apo tanga tichinzwa kubva kumukuru wesangano Deaf Women Included amai Agnes Chindimba vachitaura pamusoro pematambudziko anosangana nemadzimai akaremara. Let us now take a break. Please stay tuned. Don't go away. We'll be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. And we're also live on YouTube. Go to VOA Zimbabwe. And tonight on Live Talk, we are discussing about the preparedness of the country's main political parties for the general elections that are expected to be held later on this year. And we're joined via Skype by Tawanda Jokora of the Citizens Coalition for Change and Masimba Mavaza of ZANU-PF. Welcome to the program, gentlemen. Aiwa tiri wadi. Totanga nemi va Jokora vari pa Skype tichiti makagadzirira here kuti sanzo izvi zvinongona kungotaurwa nemutungamiri wenyika kuti dzichatanga zuva rakadai zuva rakadai nekuti vazhinji vari kuti mubato menyu metriple C havasati vanyatsoona kuti mapedza here nyaya yekusarudzwa kweavo vachange vakamirira atingati mahofisi akasiyana siyana.
Aiwa kubato kwedu kwetriple C takamira zvakanaka, tiri kufara neurongwa huri kuitwa, vanhu vari kufara. Hanzi mandichimbidze akazvara mandinonoke, kumhanya handi kusvika. Isu tiri kufamba nechirongwa chedu chekutsvaga vanhu vachamiririra vanhu nenyaya yakanaka, nekuti takataura isu President Chamisa vakataura kuti vari kuda kuti kutorwe vanhu vanodiwa nevanhu, kwete vanoda kumiririra vanhu. Zvatinoona zvichiitwa kune mamwe mapato kunana ZANU-PF nana MDC. Saka vana veZimbabwe vari kufa muvillage taimo, vari kugara pasi vachitaura kuti village ino tiri kuda mwana akati wokwanhingi atimiririre watinoziva watinoenda naye kuhuni anouya kumarufu kwedu anopinda mutato medu. Imomo madhorobha imomomo ndomasara mega, nekuti kumareserva uko takatohwerengedza takatopedza kare. Madhorobha imomo tiri kutaura street by street. Hakuna in the history of politics we have never seen such a transparent and democratic process where people, you know, in their streets, they sit down and say, we want this councillor, we want this member of parliament, and we also want this person to represent us as president of Zimbabwe. They will be doing that, you know, as people that live in a street. So you can see that our process doesn't leave anyone behind. You know, everyone is involved. It's a very inclusive process. Even the people that live with disabilities, they are taken care of. They are part of the process. Even in our candidates, you see that there are people that live with disabilities. President Chamisa and the president wevanhu vachaita president anomisa kusarudzwa kwevanhu. Zvandirwadza ndichinzwa kuti vanhu vasingaone, vanhu vasinganzwe, havasi kukwanisa kupinda munyaya dzematongerwo enyika. zvinotoratidza kuti vari kutonga vacho kana kuti vanozviti vari kutonga vacho vatadza kutonga. Ukanzwa vamwe vanhu vaakuchema machemero anga achiita ana mai vanga vari papapa, zvinorwadza. Asi President Chamisa vachamisa kusarudzwa kunonzi kusegregation iyoyo iri kuitwa nevanhu. Asi panyaya yemaelections, aiwa isusu chero maelections akanzi ngaauye mangwana, tinova zvambaradza vamunangagwa. Ende hatisi kutaura zvedu zvemusoro wedu, makanzwa maorganizations maviri, imwe yekuuk neimwe yemuzimbabwe inotosapota ZANU PF ichitaura kuti gore rino maelections akanzi ngaaitwe mangwana, President Chamisa vanorova vamunangagwa ne 54% kutoreva kuti nyika yose, vanhu vose, mapazi ose nemadepartments ose vari kuzviona kuti CCC inotungamirwa naPresident Chamisa yakagadzirira, uyewo vanhu vari kuifarira, uyewo vanhu vakuziva kuti chiri kuvatambudza muZimbabwe chii, chavapa nhamo chii. Chavapa nhamo iZANU PF iri kupedza mari yenyika, vachitora mari yenyika vachiisa muhomwe. Muri kuona vana vamugabe vakazara nedzimba, vakazara nechii. Vana vamunangagwa munovaona vachimirira Zimbabwe ivo vasiri mumapazi enyika, asi vanenge vachinoita madhiri ari kuburitsa mari yeZimbabwe, makazviona paAl Jazeera. Saka vana veZimbabwe chandaakufarira ndechekuti vari kutoziva kuti chavapa nhamo chii, chatambudza Zimbabwe chii. Haasi, hazvisi zvirango zveupfumi zvamunonzwana mavaza vachitaura, asi kuti huori hwemhando yepamusorosoro huri kuitwa navamunangagwa nevamwe vavo vemuZANU PF.
Tinotenda, regai tipowo vamavaza veZANU PF kuti vatipowo pfungwa dzavo. Manzwa zviri kutaurwa navadzokora panyaya yekugadzirira kwebato ravo, imi munoti chii?
Thank you ma'am. Chekutanga ndechekuti ziroto tinofanira kuperera kuhope. Vadzokora havanzwisisi zvavari kutaura. Dambudziko ravari kuita veCCC vari kufamba mumusha, mumigwagwa, dzimba nedzimba vachibvunza kuti muda kusarudzani. Asi haasi kukudza chokwadi, vari kuenda nemazita evanhu vavo vari kuda vatitovana ava murudaani, havatiti dipendi murudaani. Takagadza wedzika Chamisa ane vanhu vake vaagara ari kuda ongoenda navo, ongoita fomaridhi yekuti murudaani, vozogara pasi vega pasina ari kuona. Voziya takafamba mudzimba akazosandwa navanhu vese ane vanhu vakawanda diuzi, hapaverengo vanhu vachiona, hapana transparency yekuonekwa vari murodi vachibvunza murudaani kuti vangani vati vari kuda uyu. Hazvina kana process iko zvino mukutotora vadzokora vareseva takatopedza kare ikana kusanyara. Hakuna kana pari kunzi takazona vaverengera pakati tikaona kuti akurira pavanhu vatanga tichibvunza vari kudiwa ndeuyu, awana vanhu vari kumuda vanokwana kuita vanomwe, awana mumwe chete. Saka kusarongeka kwakadai so kunodzosera nyika mumashure. Saka kana tikanzi tiende musarudzo nhasi, CCC haisati yapedza kutsvaga nevamirira mumaguta chaimo, havasati yapedza kumamisha kwati chaiko hakuna. Kusimanimani vaitoshaya kuti tosa hana hakuna kuzvaraubudira kunongosvika mumusha kuzvia kuti mudaani hamuna mastructures, hakuna anoziva kuti munhu weCCC ndeukupi, hamuna mabhuku ane nhengo dzenyu. Saka muri kunobvunza ani musina nhengo? Hamuna masales, hamuna mastructures, hamuna madistrict, hamuna chaminacho kunze kwachamisa chete. Saka Chamisa ari kufamba achibvunza ani? Imi musina vanhu vati mumigwagwa. Saka zvese zvikaizvi zvinongoratidza kupesana kwemarongero anoitwa zvinhu neCCC havasati vagadzirira. Uyezve manyepo avetaura navadzokora, ndinoshana kuti vadzokora vari kuwanza mbanje muti here kana vari kuwanza ti mbanje, hatichanzwisisika. Ukaona munhu aakutaura kuti vamunangagwa tinovakunda mangwana chai, ima hamuna kana structure, hamuna kana constitution, hamuna kuita sarudzo pachezvenyu, asi mada kusarudzwa nenyika matambiro rudzi yakadaro. So hanzi munhu ka unotanga waonekedzwa kumba kwako, wagadzirisa kumba usati wagadzira panze. Mumba menyu mutine mhirizhonga, mutine mbonga mupopoto, kune zvakasiyana siyana zviri kuitika zvisati zvagadziriswa, asi maakutarisira kuti muda wagadziri panyika kana kusanyara kwati nyika yeZimbabwe iko zve tikapinda musarudzo vakarongeka ndo vanobuda, nekuti dzakanyatsorongeka. Hapana kuti kutanga muupe wepolitics ndadangoti mukupedzisira vana veZimbabwe havana kupusha vana veZimbabwe vari kuzviziva vadzokora vabata nyaya yevade vari kurarama nehutera vari kunzi vari kuanzwa kuvhota kana vari kutadza kusarudzwa kana vanga vanga vakatevera zvinoni zvada vadzokora vatevereri vanga iwo vasiri musangano weZanupf vanga vari musangano wevakaremara havasi kuti ndeizanupf yarambidza iri kuti mapolitics mapoliticians ese mapolitical parties ese hakuna ari kuvatora zviri serious kuti tira kuvhotera ava isu tagara kuZanupf tinotori nekota yevanhu vanorarama nedisability tinavo kudhara tinotori nevari chono vanotosarudzwa vanoda vakatoziva kuti constituency yedu yevanhu vane madisability ndeichi neichi vari kuchema vavanzwa muchichema sisimazve havasi vanhu veZanupf asi vanhu veZimbabwe vaunganidzwa kumusangano uri kuunganidza vanhu vese vakaremara veZimbabwe vari kutaurwa nezvavo vanga vasingati dendera vanhu veZanupf saka handizivi kuti vadzokora varara vakatarisa kupi nhasi vari kumbofunga kuti ese tangoni ziri kutema veZanupf handizvoba
let's now give a chance to I understand we have a caller, so before I come to you, Mr. Jokora, I know you're itching to respond to Mr. Mavaza on his allegations. Hello, caller Makadi.
Hi, Andri, right, Andri.
Hey, Tutora, nani, murukupi?
Andri, South Africa, Pitoza, Nkumu, Mai.
Tauraitins. Alright, I want to tell that you could mapinda mchirongwa.
Okay.
Thank you so much. So that was one of our callers. I think he might not have understood what the program was about, but thank you, Mr. Caller, for coming in. I'll now pass on the mic to you, Mr. Jokora. We are seeing there Mr. Mavaza saying he's alleging that your party, the CCC, has no structures. So how democratic is this process going to be?
Muri kuona Mavaza vanotaura zvekugotsi kwatsuro hanzi ane bhora ndiye anomakwa mavabvunza mubvunzo yemimi wekuti ZANUPF yasvika papi nekugadzirira urongwa hwemaelection havana kana chavataura chekugadzirira kweZANUPF takarasima navachamisa nemusangano wavachamisa nezviri kutaurwa navadzokora pano ini ndiri kuzivisa vanhu patasvika nezvatiri kuita ivo vari basa kungouya kuzotukirira vadzokora nekutukirira vachamisa musangano wedu isusu munyowani wakarongwa zvakasiyana neZANUPF tiri kuita maitiro edu isusu asati amboonekwa maitiro anofadza maitiro ari kunzwisiswa nevana veZimbabwe pavari kutaura ivo kuti hanzi hamuna mastructures hakuna vanhu hatina vanhu rejesa ravanga vachitaura riya ndezvekupenga izvo paiitwa mugwazo paya vanhu vaitogwaza kumaruzevha vanhu vaigwaza musha nemusha vachifamba door nedoor to door vachinyora mazita evanhu vanhu vedu tinovaziva vanhu veduwo zvakare vanoziva vatungamiriri vavo saka panyaya iyoyo hatina dambudziko vakateerera musateerere zviri kutaurwa navamavaza avo vanongomuka vachingomuka kutuka hapana chimwe chavanotaura pano kutuka kwega kwega saka isu seTCC takatogadzirira vavari kutaura ivo kuti tisu tiri kutaura kuti zani yakanzi inorakaswa kurohwa chaiko chaiko navachamisa seri neseri atitoga tiri kutaura maorganizations anotoita maresearch anonzi mapolls aya vakaona ivo kuti vamunangagwa vacharohwa ne54% kukaitwa sarudzo mangwana chaiwo chaiwo saka takamira tiripo ipapo nanhasi tiri kuramba tichingochita zvatiri kuita pavari kuti tiri kunonoka apa totoneka strategy kedu kari kutoshanda ipapa vanhu vachiri kunyoresa vanhu macandidates edu ari kutori bhizi ari kutori mushishi izvozvi kunyoresa vanhu kuti vaende kunovhota nekuenda kunonyoresa kuvhota saka toramba tichitaura vana veZimbabwe kuti nyoresai kuvhota vari muno mudhayasipora You can play a part in the democratization of Zimbabwe by talking to your folks, by talking to people in Zimbabwe, and encouraging them to go and register to vote.
Thank you there. If I may just please stay on the line. I have a caller. Hello, caller.
Bakadi, you.
I want to reward you. What do you say?
Just to contribute, kune varipo, varikuti pira, neze, maitikure, enyika ku Zimbabwe. Ndoda kuti, ini nondiri ku South Africa, ndakabva ku Zimbabwe nemamiriro ezveutongi wenyika usina kumira zvakanaka. And then, ndoda ku, I was just gonna say, kune CCC, kuti makorokoto, ne the ground that they have covered so far, kuti kunge kune opposition yaka simba, inokwanisa kunge ichipokana ichizipa rimwe side rezvematongerwo enyika. Asi hazvo handizi hangu supporter ye-CCC kana kuti ye-ZANU-PF. But ndoda futi kutenda ZANU-PF pane basa ravakaita hombe rekuchengetedza the integrity yenyika the sovereignty, because mufungo kwatiri kunoku hujanyiriro huri kunoku nevarungu nezvakawanda. Tinotenda ZANU-PF mabatiro aya akaita so far, but chikurudziro yangu kune ZANU-PF ndekuti dai vakasabirira maelections vakabvumira a democratic platform yekuti vanoda kukwikwidza vachihwina varegere vachihwina vasabirire. That's just my plea ku ZANU-PF kuti kunge kune platform nekuti tese tiri vana veZimbabwe. That was my contribution. Thank you so much.
I hear that's from Darlington Ben. And there's also Eusebia, who's in Turkey, who wanted us to call her in Turkey. Eusebia, so we will be calling you. She just sent a message via WhatsApp. I'm coming back to you, Mr. Mabaza. You had the plea there from the caller saying that we hope elections will be free and fair. What's your take?
Zimbabwe has been running free and fair elections for the past 43 years. These elections are going to be very free and very fair. That's why MDC, CCC, MDCT, whatever they want to call themselves, they are allowed to campaign. But I wanted to, in short, just to quickly point two things. Number one, Mr. Jokora had failed to answer. The question is, when people are nominated in the streets, as he says, how are the nominations collected? How are the nominations put together? How are they counted? How do you know who has succeeded to represent the people by nomination from the street, as he said? There is no answer. That means confusion. Secondly, I wanted to say to Zimbabwe, ZANU-PF is already in the fifth gear of preparation. We have finished giving vehicles to our representatives so that they will be able to go street by street, village by village, and campaign for the president and for the party. We already have got teams of people on the streets, on the ground already campaigning. So the campaign period had started, and we are out there, and we are campaigning, talking to people, showing them what Zimbabwe has done, what Mnangagwa has done for the past 5 years, and that he needs 5 more years to finish the project he is doing. Because
without
our country will go down, and it will not be successful without ZANU-PF.
Thank you so much. I'll come back to you, Mr. Tawanda Jokora of the Citizens Coalition for Change. You heard what Mr. Mabaza of ZANU-PF is saying. Give us your last word. Is your party able to campaign freely, is what Mr. Mabaza is alleging?
No, dambudziko ratasangana naro muZimbabwe kuti vamunangagwa nenyaya kuti vari kutya kurohwa na President Chamisa, vanotirambidza kuita marali edu, havatibvumire kuenda pa ZBC kana pa ZTV kana kuti tinyorwe pa Herald anova mapepa enyika anofanira kunge achishandisirwa vanhu vose vemuZimbabwe. Saka tiri kuzviona kuti hazvina kumira zvakanaka
around
at this level. Saka tinoramba tichikurudzira vana veZimbabwe kuti
huwandu. Thank you, gentlemen. Unfortunately, that brings us to the end of our show. We'd like to thank all our guests, Mr. Tawanda Jokora and Dr. Mabaza, and of course, you, the viewers and listeners at home, signing off in Washington. I'm Marvelous Mishlana Nyahuye, saying have a very good night and a great weekend, and happy Mother's Day to all the mothers out there on Sunday, and happy Nurses Day to all the nurses today.